Mbuya Nyaradzo Masiwa vanogara kwaseke kudema. Mbuya Masiwa vaimborarama nekurima. Asi parizvino havachakwanisi kuita izvi sezvo vachembera. Mbuya ava vanoti vari kushupikana zvikuru sezvo vasiri kuwana rubatsiro kubva kuhurumende iyo vanoti inofanirwa kunge ichivabatsira sezvinodiwa nebumbiro renyika.
Isu vanhu vakuru zvakatiomera. Ino muzimbawo ino muri kugadza kurarama mamuri nokuti takura tirinake mberi. Asi hurumende haimbooni hatina kana rubetsero. Apa jara ijara vana takadzidzisa asi hakuna mabasa havana chanokuyamura anodotawo yamuro kubva kwauri vakatiomera chaiko muzimbabwe chembere chaidzo chaidzo hatiskamu ende hadzina kana kwokuti dzinoraramira tiri kutambura zvokutambura zvokusvika kakupedzisira.
Mbuya Masiwa vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira sezvo munyika muine nzara inotyisa zvikuru.
Isu vanhu vakuru zvakatiomera. Ino muzimbabwe ino muri kugadza kurarama mamuri nokuti takura tirinake mberi. Asi hurumende haimbooni hatina kana rubetsero. Apa jara ijara vana takadzidzisa asi hakuna mabasa havana chanokuyamura anodotawo yamuro kubva kwauri. Vakatiomera chaiko muzimbabwe chembere chaidzo chaidzo hatiskamu ende hadzina kana kwokuti dzinoraramira tiri kutambura zvokutambura zvokusvika kakupedzisira zvechembere kudai. Aiwo hurumende yawanawo zvokuti tibatsire nazvo nekuti tasvika pakutambura kwekupedzisira nai hurumende haitibetserewo itionewo semachembere hatina kana kwokutarira. Tangotarirawo iyo kuti haisi kuwedzerewo nekuti zvara iripo haisi kuita kana yakanyanyisa inoda rubetsero.
Mumwe mukweguru ari kushupikana sekuru Meja Magote vanoti kushaya gurukota rinomirira vari pamudyandigere chimwe chezvinhu zviri kupa kuti vanhu vakaita saivo kunyange hazvo vaibatirwa mari dzemudyandigere pavaishanda vatambure zvakanyanya kudai.
Chinonetsa ndechekuti isusu manje kana uri pensioneer wabva uko kwawabva with that esteem with that reputation unoshaya representation. That's why some of these things manjumapinjiniya wano suffer humiliation. Nukuti avana mumiririri immediately because they have no money. Maria vaina ndio kuti vaone kunorarama zvavatendwa kubasa kwavanga vari zvavatendwa kuti vachiona mari manje. And they will have wasted a lot of resources from the families zvichidinidini. Bone of contention was now help us as a representative of the government kuti mukanga touch zvichimo zvimwe zvauya zvakadaro zvichiuya kwamuri manje government must chip in and help the vulnerable people vasina who can help them at the point of need.
Sekuru Andrew Chiva anogara musha unochengetwa vakwegura weWaterfalls Old Age Home. Sekuru Chiva anoti boka reNational Social Security Authority ndiro riri kuvapinza parumana nzombe zvisinei kuti mari dzinobatirwa veruzhinji pamabasa dzinoenda kuboka iri.
Asi nyaya problem iri kunasa nasa ine problem nasa mashandiro yavo hanzii kune vanhu vari kumonita nasa kana kuti vanongoregerwa noti zvichemo zvizhinji zvanganzwa nasa ine problem.
VaNicholas Matonzi vanogara musha unochengeta vakwegura. VaMatonzi vanoti kunyange hazvo vaishanda vachichengeta mari yekuzoshandisa vakura vakabudira ziya mahara sezvo pasina rubatsiro rwavari kuwana rinovakwanira.
Tajoina mainsurance companies tichitarisira kuti mari iyoyo vaigona kuzoti retirement annuity yako unozotengawo imba na kudinidini but zvakazoitika manje muna 2008 pakanyangara zvinhu zvezvaita zvimabere acheck zvezvi mari dzese kuti tizodziclaime kumakambani kwekwe vanga vava kuti mari yenyu yakanyura nesim dollar and yet mari iyoyo makambani zeyaya vanga vatoishandisa kudevelopa zvimwe zvinhu zvokuti conversions yavari kuita yekuichinja kuti ive kuusa aizi kuti kutsa ndi vamwe vachatira kutombokana na chinhu asi mainsurance mamwe acho akatomachuwa kudai.
Muzvave sarudza izvoushe vanoshandira rimwe sangano rinochengeta vakwegura kumarondera. Muzvare izvoushe vanotiwo kuondomoka kweupfumi ndiko kuri kukonzera kuti vanochengeta vakwegura vashaye pekutangira.
Vedu vekuchengeta machembere kwagosha kure rino. Ndezvokuti madhona hapachina, hapana chada kumbobatsira, kwete kuti havadi, asi kutotiwo zviri kuvaomera vanhu vaisibatsira. Saka zvaoma chaizvo zvekutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti hurumende inosungirwa kuchengeta vose vakwegura sezvinodiwa nechikamu 82 chebumbiro remutemo yenyika. Pasi pemutemo uyu, vose vane makore anodarika makumi manomwe vanofanirwa kuwana rubatsiro kubva kuhurumende munyaya dzemari dzekubatsirikana, mishonga nezvimwe zvinodiwa mukuchengetedza utano hwavo. Asi hurumende inoti haina mari, izvo zviri kuitadzisawo kubhadhara vashandi vayo nenguva. Kudzamara hurumende yagadzirisa nyaya dzeupfumi pamwe nekuremekedza bumbiro rayo remutemo, vana sorojena vakaita sambuya masiwa, sekuru makote nevamwe vacharamba vachinhonga svosve nemuromo, uku vakuru vakuru muhurumende vachigara matumba akazvimba nekuguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.